Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwekuvheneka mutumbi wakawanikwa kunyatsime hunonzi nebato reCitizens Coalition for Change ndewamuzvare Mo Blessing Ali hwotarisirwa kutanga chero nguva. Mr. Zimbabwe nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana kuti mishina yakatengwa nePortrans haizoshandiswi munyaya dzekusora sezviri kutaurwa nehurumende. Urongwa hwekuchinjana vasungwa pakati peZimbabwe neBotswana hwosvika padanho repamusorosoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira kubva kunyatsime chitungwiza anoti vatsigiri veZANU PF vaenda pamusha pari kuchemerwa muzvare Mo Blessing Ali vanova nhengo yebato reCitizens Coalition for Change ndokutanga kukonzera nyonga nyonga. Kanzira weZANU PF wenzvimbo iyi ari pamavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande achitenda kuti haasi kuda kuti vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vacheme mwe wavo vakapfeka hanzu dzebato ravo kana kuimba nziyo dzezvematongerwo enyika. Anoti nzvimbo iyi ndeye bato reZANU PF, gweta rakasarudzwa nemhuri yamuzvare Mo Blessing vaJob Scholar. Vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusha apa.
Pashika MP weZANU PF weseke rural, one of the most unpopular members of parliament in Zimbabwe na councillor wenzvimbo iyo yeZANU PF, vane matags eZANU PF anga akanwiswa dora akadhakwa. Vakatanga kupopota vachiti pano rufu urwa zvisusu zvochemerwa muno, hatidi kuona vanhu vakapfeka mauniform, vakapfeka attire ye Triple C ino iterritory yeZANU PF. Zvekare iwo vakati hatichadi kuti nhamo yaMo Blessing ichemerwe pamba pake kunyatsime ichibuda inochemerwa kuSt Mary's. Ini ndiri kuda kuti kuvana vemuZimbabwe, batai hana dzenyu, tichachemera Mo Blessing pamba pake. Chiri kukoka zuru nezuru zvavana veZimbabwe kuti vauye vazochema nesu panguva yekuchema kwakadai.
Ko, panyaya yekuvhenekwa kwemutumbi tabvunza vaSkala.
Chakafana kuti chiitwe ndechekuti pachiitwa postmortem examination yake, then tapedza izvozvo tozoita forensic examination. Zvakare hatidi kuti tisiye tisina kuwana umboo hwakazara kuti akaurawa sei. Saka hatisi kuzotendera zvinotevera kuti mapurisa aite forensic examination nepostmortem pasina gweta rakamirira mhuri nevemhuri.
Vachipindura mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato reTriple C riri kuda kuisa nyaya dzezvematongerwo enyika pasina kukodzera.
Zvinonyadzisa zviri kuitwa nebato reCCC rina vanoshamisa kuburikidza nemashoko ari kubudiswa nenhengo dzavo dzakaita sana vaJob Scholar. Handizivi kuti hunhu hwedu vakahurasa kupi hunoita kuti vatsvake mbiri yezvematongerwo enyika parufu runorwadza kudai. Muzvare Mo Blessing Ali munhu watinoziva, hatina kana mucherechedzo watati taona kana picture inoratidza kuti mai muzvare Mo Blessing Ali vaita zvematongerwo enyika. Munhu watinongoziva kuti wainzi waishanda kuchitungwiza City Council.
Mumashoko kuvatori venhau nezuro, mapurisa akazivisa kuti Mutumbi wakawanikwa na Mailina Mukandi vanova mai vapayas jamba arikutsvagwa nemapurisa sezvo ari akapedzisira kuwanikwa aina muzvare More Blessing vachiri vapenyu musi wa24 mwedzi wapera. Mamwe masangano evatori venhau uye vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti Portras haizoshandise umhizha hwayakaparura panyaya dzedzinhare kana kuti Telecommunications Traffic Monitoring System TTMS kusora vanhu. Gurukota rezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaJane Van Muswere ndivo vakaparura urongwa uhu muHarare svondo rapera vachivimbisa kuti hausi kuzoshandiswa kusora vanhu. Vanoti huchashandiswa chete mukuona kuti inhare ngani dzapinda kana kubuda kuitira kubhadhara mitero kwemakambani enhare mbozha. Kambani yeGlobal Voice Group kana kuti GVG ndiyo yakapiwa basa rekuisa mishina iyi nehurumende zvinonzi nevamwe zvakaitwa zvisina kujeka. Bepanhau repadande mutande reNewsHawks rinotiwo kambani yeGVG ine maoko akasviba sezvo iri kupomerwa nyaya dzeuori kuLesotho, Ghana, Liberia neGuinea. Kambani iyi ine mizinda kuSouth Africa neSpain uye iri kupomerwawo mhosva dzekusora. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo.
SeMisa Zimbabwe takaisa nhunha dzedu mukunyora, takaisa nhunha dzedu mukutaura nehurumende, African Union and kusvikira zvakare kuUnited Nations, tichivaudza kuti urongwa hwavo hwekuparura zvikurusa nemutemo weCyber and Data Protection Act wanga usina kumira zvakanaka nekuti waizopa dambudziko pamberi apo, dambudziko ratakuona nhasi.
Iyi dambudziko rei?
Rekuti zvikurusa Portras inopiwa masimba ekuchengetedza mashoko yainopiwa nevanhu kuburikidza nebasa rayo rekuchengetedza mashoko anobva kumadande mutande nenhare mbozha yatinoti iyo data protection. Uyezve Portras yakareyo inopiwa simba rekuti inge ichiongorora ipfeke mamwe maziso ekuongorora nekusora kuti vanhu vari kuitei pamadande mutande, panhare mbozha, panhare zvadzo. Izvi zvinotipa kuti tive nechipuka chinonzi svukuviri chine misoro muviri.
Munorevei apa vamoyo?
Zvazvinongoreva ndezvekuti dambudziko guru rinouya pakunge tisisina kugutsikana nekuti Portras ichakwanisa kuchengetedza zviga zvevanhu zvayakabata kana ichinge yakuongorora zvakare kuti vanhu vari kuitei.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinongoreva ndezvekuti tasvika padambudziko rataigara tichitaura kuti tichasvika padambudziko iri tikatora nzira yatiri kufamba nayo. Naizvozvo Misa Zimbabwe inoramba ichidzokorora zvakare kuti mutemo uyu unoda kuti uvhenekwe kushandisira kuburikidza nenzira dzakawanda kuitira kuti utarise zvakare kuti pane kupokana kwemabasa ari kuitwa nePortras anova achavhiringa utano hwezvayakapfimbika muhana mayo zvainopiwa zviga kuti irambe yakapfimbika.
Munoonawo seiyo kambani yeGVG?
Tichitarisa kambani yapiwa basa rekuita izvi, isu seMisa Zimbabwe chatinokurudzira, munoziva tinoparura urongwa hwatinoti Transparency Index assessment inotarisa kuti pane kufamba kwakachena here pakufambiswa kwemashoko zvikurusa kana mabazi ehurumende kutsvaga mabasa anofanira kuita zvinhu zvayo zviri pajekerere. Isu seMisa Zimbabwe tinoramba tichitsinidzira kuti nhau dzekutaurwa zvakasununguka, nhau dzekuchengetedzwa kwemashoko evanhu, nhau dzekupiwa urongwa pachena, access to information, wakakosha kuti vabudise kuti basa iri rakafambiswa sei kusvika rasvika parasvika vachizopa kambani yakubata basa iri.
Saka poitwa sei?
Dare reparamende rofarwa kunge richiongorora kuti chii chaitika kuitira kuti tive nevimbo mumabasa anoitwa nemapazi ehurumende.
mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunare ku Britain. Hurumende Botswana inoti yave kumanya manya kuitira kuti ione kuti chibvumirano chekuchinjana vasungwa chaina chone Zimbabwe chazadzikiswa. Kuitira kuti vasungwa vayo gumi vari majeri emuZimbabwe vanopedzera mitongo yavo kunyika iyi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Muchiziviso chavakapa muparamende yeBotswana nezuro, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kagiso Musi vanoti bazi ravo ratora danho iri mushure mekuzvionera pamunosefocha kuti majeri emuZimbabwe akazarisa kufurikidza mwero.
Things I think it's exchange program.
Takafanira kuona zvizvarwa zveBotswana zviri mumajere muZimbabwe vadzoswa kumusha nekukurumidza. Mamiriro ezvino majere muZimbabwe haana kunakira zvizvarwa zveBotswana zviri kupika jere muZimbabwe.
Panguva iyo nyika pasi rose dziri kurwisana nematenda anotire COVID-19 neremonkeypox ayo anopararira nekukurumidza pakaungana vanhu. Vamosi vaenderera mberi vachiti kusiya zvizvarwa zvenyika zviri mumajeri emuZimbabwe zvakafanana nekuti zviri mumukanwa mamupere.
Overcrowding in Zimbabwe.
Zvirwere zvakafanana neCOVID-19 nemonkeypox iri kunzi yasvika hazvidi vanhu vachigara vakamanikana.
Bazi ravamusi rakatuma chikwata chenhumwanhome icho chakanga chakatungamirwa necommissioner wezvemajeri munyika iyi Muzvare Daina Marate kuzoongorora magariro akaita vasungwa mumajeri emuZimbabwe pamwe nekuona kuti vasungwa vari kubatsirwa sei vari mumajeri aya kuitira kuti vasazodzoka kutirongo zvakare. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari murongi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Mbofana vanoti havavo nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana mana nemakumi mashanu nevatatu zviri kupika zviri mumajeri emuBotswana zvichibvuma kuti zvinopedzisira zvikamu zvemitongo yazvo zviri mumajeri emunyika.
Tinozviziva isu kuti majeri edu emuZimbabwe acho naiwowo ane nyaya. Pamazuva mashoma apfuura takatoona zviri kuitika kuchikurubhiko kuti munotoita sezvikepe zvekare zviya zvaitakura maslaves kanotiti nhapwa dzichibva kuAfrica dzichiendeswa kuAmerica. Vanhu vakaita kurara mujeri so kunge masaga.
Studio 7 anokwanisa kuonzwa divi revemajeri munyika reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezvo mukuru wemajeri Commissioner General Moses Chiobvu kana mutauri weboka iri sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo kusvika taenda pamhepo. Zvichakadaro vamusi vanoti kunze kwekuzara kwemumajeri munyika kune zvakaonawo zvakanaka zviri kuitwa nevanochengeta vasungwa munyika maringe nekururamisa uye kugadzirisa remangwana revasungwa. Vamusi vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kutanga kudzidzisa vasungwa vavo kurima, kusona nekupfuya zvipfuyo zvakasiyana-siyana senzira dzekubatsira vasungwa kuitira kuti vave neramangwana rakajeka.
Sezvo Botswana iri nyika inotenga zvekudya zvayo kunze kwenyika, urongwa hwekudzidzisa vanhu kurima hungabatsira nenzira dzakawanda kusanganisira kuti nyika ikwanise kuzviriritira. Vanochengeta vasungwa kuZimbabwe vanovadzidzisa kurima, kusona uye kupfuya. Izvo zvinhu zvakanaka kwazvo nokuti vasungwa vanobuda muchirongo vave neruzivo rwokutsvaga mari narwo.
Mukwedza nekuzvipira kuona nekudzamisa kudyidzana kwevachengeti vevasungwa mugungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC, kwakaumbwa komiti yemajeri kana kuti SADC Corrections and Prison Subcommittee muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zunhu reTasmani muAustralia ndo ravere kutanga munyika iyi kuwedzera makore ekuti mwana mudiki akwanise kuendeswa kujeri kubva pamakore gumi kusvika pagumi nemana. Izvi zvatambirwa nevanhu vakatanga kugara munyika iyi kana kuti indigenous groups uye vanorwira kodzero dzevanhu. Zvapawo kuti vanhu vemunyika iyi vakurudzirewo mamwe matunhu emunyika iyi kuti aite zvimwe chetezvo. vana vanosvika mazana matanhatu vari pamakore ari pakati pegumi negumi nematatu vanonzi vakaendeswa kumajeri mugore rapera. Mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vanoti hakuna anoziva kuti hondo yekurwiswa kwenyika yavo neRussia inopera riini, asi vanoti mauto enyika yavo ari kumira semvumba mukurwisa kuti dunhu rekumabuda zuva kwenyika iyi risatorwe nemauto eRussia. VaZelensky vakataura mashoko aya pavideo mashoko avakatura kunyika yavo nezuro manheru. Ukraine inotiwo mauto ayo akwanisa kumanikidza Russia kudududza mudunhu reKherson riri kuchamhembe kwenyika iyi rakapambwa hondo ichangotanga. Pane kurwisana kwakasimba kunonzi kuri pakati peUkraine neRussia muguta reSyeverodonetsk. China iri kurudzira kuti paitwe nhaurirano dzekupedza hondo iyi. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navalenmo Munangu, mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, nezvezvirongwa zvavari kuita mukusimudzira vechidiki.
Ichokwadi tine zvirongwa zvemayouth zvatakatanga, zvirongwa zvatakaparura nevechidiki zvatiri kuita iye zvino. Pari zvino takaparura chirongwa chino chatingatiito pachirungu chinonzi icho Engaging Communities, Empowering Youth.
Munenge mchishanda nana nikana kuti nemasangano api?
Tiri kunyanya kushanda isusu nemayouth ari mutungamiriri. Mayouth akavamba maorganization, mayouth ari kushanda nemapoka akasiyana siyana. Mayouth ari muzvikoro vatingati vanotungamirira vadzidzi ndoo vatiri kunyanya kushanda navo pamuchirongwa icho chichi.
Kose makafunga kuparura chirongwa ichi?
Ichi chirongwa chakauya mushure mekunge taona kuti vechidiki havasi kunyatsa kunzwisisa nyaya dzemutemo, nyaya yatingati constitutionalism, havadzinzwisisa idzodzo nyaya dzeconstitution kuti vanokwanisa kuishandisa sei mubasa ravo ravanenge vachiedza kuti zvinhu zviitwe zvakanaka kana kuti vanoedza kushanda kuti zvinhu zvigadziriswe zvakanaka. Tikaona zvakare kuti vechidiki havanyanyi kunzwisisa zvakare nyaya dzekugona kutungamirira mapoka avanenge vachitungamirira iwayo, dzatingati isusu leadership and governance pachirungu, kutungamirira mapoka avo avanenge vachitungamirira iwayo. Saka tine urongwa, tine zvatakagadzira zvatinovaunganidza tobva tatsanangura nekunzwisisawo kwatinoita.
Pane vamwe vamunoshandawo nawo here mukudzidzisa vechidiki muzvirongwa zvakadai?
Tinodeedza vatingati maexperts, vanhu vakazvidzidzira kana kuti vanhu vanogara vachizviita zvekutungamirira maorganizations, vanhu vanonzwisisa nezvemutemo, magweta anoshanda nemapoka akasiyana siyana nevanoshanda nemaorganization akasiyana siyana nedzimwewo nyanzvi dzezvemutemo. Munoziva kuti mutemo kune vanotounzwisisa asi vasina kumbobvira vakaudzidza nenyaya yekuti vaiuverenga. Saka ndo vamwe vanhu vatinotora ivavo. Then totaura nyaya dzesocial accountability, nyaya dzinoenderana nezvekushandiswa kwemari mukati menzvimbo dzatinogara. Sezvamunoziva kune inonzi devolution. Devolution tikutaura nezvekuti kutorwa kwemasimba achiendeswa kumatunhu. Saka masimba iwayo ari kumatunhu, matunhu ane mari dzaanopiwa kuti ashandise, angava malocal authority, angava maprovincial councils, vane mari dzaanopiwa.
Saka chinangwa chenyu ndecheyapa?
Tikuda kuti tinge tine vechidiki munzvimbo yega yega vanenge vachizonzwisisa kuti chinonzi social accountability chii, chinonzi good governance chii, mari dziri kubva kuhurumende dzichipiwa malocal authority, makanzura dziri kuzoshanda sei, dziri kushandiswa nezvei, uye zvadziri kushanda zvacho ndizvo zvinonyatsokudiwa here mukati menzvimbo iyoyo. Nekuti pamwe pacho tinoona taakuita dambudziko kuti mari yauya munzvimbo asi vekanzurwa nezvavakaronga, asi pane atingati maproblems kana kuti zvimwe zvinhu zviri kunetsa, mamwe machallenges ari mukati menzvimbo zvinetso zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe, asi nekudawo kuti vekanzuru vane yatingati isusu master plan.
Mungatsanangura here ipapo vamunangu?
Vane gwaro ravo ravakanyora ravasingadi kuchinja. Saka tii tichakupa mukana wekuti vekanzuro vashande nevanhu kunyanyanya vechidiki vanonzwisisa kuti mari dzinofanira kushandei, zvii zviri kunetsa munzvimbo ino, uyezve nyaya dzecorruption. Munongoziva kuti nyaya dzeuori dzapfunya chibokoto munyika ino. nyaya dzeuori dzirimo muhurumende, nyaya dzeuori dzirimo mapoka akasiyana siyana, nyaya dzeuori tinoona dzirimo mumakanzura. Saka tinoda kuti vechidiki vange vachinzwisisa nyaya yatingati isusu budget analysis.
Vanenge vachida kuona chiya?
Kuona kuti mari dzakapinda kana kuti mari dzatakatanga nadzo gore rino sekanzuru dziri kushanda zvakanaka here? Kana mari dzodzo dzisiri kushanda zvakanaka, chichi ndepapi chaipo pari kuita kuti mari idzodzo dzisashanda zvakanaka? Mari iri kushotera papi? Saka tinenge tichida kuti mayouth anga achizonzwisisa zvinhu zvakaita saizvozvo, kunzwisisa nyaya dzemabhajeti, kunzwisisa nyaya dzekutiwo mayouth kana ane pfungwa dzavanofunga vanokwanisa kunyora atingati mawhite paper. Freedom of thought I think yakanyatsokuiswa mubumbiro redu remutemo, kuti kana munhu ane zvaanofunga kuti zvinoda kuti zviitwe munzvimbo, munyika, kana kuti nerimwe boka, anokwanisa kurinyorera achiratidza pfungwa dzake. Zvakatobvumidzwa izvozvo nemutemo wenyika inoi, inova constitution yeZimbabwe.
Mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, Valenmo Munangu, vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatipedzisei nyaya yebarika tichinzwa mashoko evamwe vateereri. Tochienda kuHonde Valley uko tinzwe pfungwa dzevamwe mukoma variko.
Makadiko waHwande, ndinoitwa vakadzo, ndogara kuHonde Valley. Barika harina kumbonaka. Mwari paakasika Adam naEva akamupa mukadzi mumwe chete, kuratidza kuti Mwari akanga atori nesimba rekungachitokwanisa kusikira Adam madzimai akawanda. Saka akamusikira mukadzi mumwe chete kuratidza kuti iye ndiye anomukwanira. Tikatarisa vana Soromoni nana David wakanga ine wakadzi wakawanda, chivi chavakatoita chiya pamberi paMwari. Ndosaka makazoona David paakaona kuti chivi kuita vakadzi wakawanda, vakadziwo akazova maintaina asi asikazopindi kwaari. Mwari anongokurudzira kuti murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete.
Kupedzisa chirongwa chedu uye kuvhara hurukuro pamusoro pebarika, ngatinzwei kuna amai vanoti zvebarika izvi aiwa.
Wakati tiriko takatarisana nebarika hasina kumbonaka. Tiye mukazviongorora kuti pabarika ipapo zvinoitika pabarika hazvifani. Kuti ukaona varume vazhinji vanokurudzira barika inhau dzemungu, vamwe vanototora vakadzi vavo kuti vavashandire. Tikatarisana nezvimwe zvitendero, vakadzi vavo havaendesi kuchikoro kuti vadzidze zvakanaka, vaone zvakakoshera upenyu hwavo. Vanoona sekunge murume ndiye akakosha, vanobva vamuona saMwari. Izvo mushoko raMwari hazvitenderwi. Murume haasi Mwari. Handisi kuti varukadzi havasaremekedzi varume vavo, vanofanira kuvane vane ruremekedzo, kwete kuzomuona saMwari. Zvatosiyana ipapo. Naizvozvo vakadzi vavo vanenge vakutorwa kunzi vashande vachiita mabasa akasiyana siyana. Dzaandiro zhinji dzaakuenda kumurume uya chake ndechekumbodya chete. Madzimai aya anenge achiita basa rekuita basa iri. Pedzezvo totarisa zvekare zvinofanira kuitwa muwanani, kuti vari kusadzikisa here zvinodiwa namadzimai aya. Toona kuti vari kutokodziwa. Naizvozvo barika harina kutombonaka kana zuva rimwe chete. Kunyange vanoriita vainadzo idzo mari ine ruchiva chete chete, panenge pasina. Saka barika harina kunaka zvachose, harina kana.
Saka pabarika pane anofara here neasingafari? Pabarika pane anodzimbikana here amai, kana kuti kuwirirana kwemurume nevakadzi vake?
Anonyanya kudzimbikana mukazviongorora pabarika munhukadzi. Hapana kana mukadzi mumwe chete anofarira barika, asi vanozongopinda mariri nenyaya yenhamo, nenyaya yekuti dzimwe nguva zvatopo hapana chauchaita, unongozvigashira zvakadaro. Asi takazviongorora tikadzamisa ndangariro, kunyange tichitarisa mushoko raMwari, barika mundimo muri kuitwa chiwi chikuru mukati imomo, nekuti madzimai aya achazogumisidza akuita zvisiri izvo zviri mukati mewanano.
nenye kuda kutsvaga chinowafadza. Saka ni kwandiri ini semudzimai tinotibarika rina kunaka.
Asi amai, munonzwa vamwe vanoshandisa mavhesi emubhaibheri chairo vachitsigira nyaya yeparika, munoti nazvo, munoti kwavari?
Vanoda kufananidza parika vachiritora nezviri mukati mebhaibheri vanenge vachinyepa, nekuti bhaibheri rinoparidza zveshoko ramwari kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation. Panenge pachingoparidzwa zveshoko ramwari chete chete, kwete zvinoparidzwa zvaakutaurwa zvekuda kutofadza iwo nyama dzavo. Bhaibheri harifadzi nyama yemunhu. Bhaibheri riripo pakuti isu mweya yedu izwe nezororo. Nyama ichaora, tinenge tiripi pazuva reperero. Tikatarisa zvekare mushoko ramwari, panenge pachitaurwa nezve mukadzi nemurume, panenge pachitaurwa zvekereke yaJesu. Na murume anenge achitaurwa anenge ari iye Mwari. Mwari anowa futi zvekare iye Jesu Kristu, unowa zvekare Mweya Mutsvene, nekuti zvitatu izvi zvinobatana kugadzira chinhu chimwe chete chinowa iwo Mwari wari kumusoro kudenga. Saka vanhu vasasanganise zvenyama nezveshoko raMwari, hazvisi zvakasangana, nekuti barika kufadza nyama hatisi kufadza mweya.
Nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi pamwe nekuvhara nyaya iyi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vari kutsvaga murayiridzi wechikwata chenyika chemaWarriors, kunyange hazvo Zimbabwe isasatenderwe kutamba nevekune dzimwe nyika. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Vakafanobata basa remutungamiri weZifa vaGift Banda vanotisangano ravo riri kutsvaga murayiridzi acharuka chikwata chemaWarriors vachigadzirira kuzodzoka munhabvu yepasi rese.
Tichaisa macoaches because it's very important kuti tivaise kuti vagare vachi prepare kuti kana tadzoka kunotamba asi vanenge vakuziva kuti vari papi in terms of kuita basa.
Vabhanda vanoti vatotumira matsamba ekushedzera musangano weZifa board wekukurukura nezvenyaya yemurayiridzi weMaWarriors iyi. Aimurayiridza Masvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti pfungwa idzi dzakanaka zvikuru.
Zvakakosha chose kuti coach uyu ave anenge achitarisa vatambi vari kutamba muPremier League iri muno muZimbabwe izvezvi. Vopota vachiti paya paya panenge paine team ePremier League paanenge asiri kutamba, wounganidza maplayers vachioneka vati vari kutamba sei kana kutoita mafriendly netimu dzacho idzodzo dziri muPremier. Bhora rinoda kugara vanhu vachingogadzirira.
Vabhanda vanoti ivo pachavo vari kuda murayiridzi wemuno, asi musangano ndiwo uchabuda nechisungo chimwe chete.
Tinenge tichida murayiridzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti nyavo vanogona.
Asi vaibvisa chigaro weZifa Mashonaland East uyezve vaive nhengo yeZifa board vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti zvinoda kuitwa neZifa izvi kutambisa mari.
Imba inovakwa ichibva pasi kwete kubva kudenga. Tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti ko purpose ye national team coach ndei, kuti basa ra national team coach nderei.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu, apo vakadzinga board reZifa raitungamirwa navakamambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gweta renhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali vaJob Scala vanoti varikuda kuti panyatsoburiswa ongororo yekuti vakapondwa sei zvekusiya mutumbi wavo wave muzvidimbu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 yesonto mhlaka 12 uNhlangu la 2022 ngokuthuthuke. Endabeni zethu lamhlanje, bathi sibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende.
Sebesehluleka ukuthenga imbambayila abantu ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elezweni.
Ukuthi sizaphephela ngaphakathi kwazo.
Abasekela ibandla lezaphu benza isikhumbuzo sikamuyi uDumiso Dabengwa bekhala ngokwenzakala elizweni. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Sibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwabasekeli bebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Sekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Isidumbu sikankosikazi Mo Blessing Ali sitholakale izolo siqunywaqunywe zaphoselwa emgodini wamanzi endaweni ebizwa ngokuthi Nyatsime. Kuthi kobulawayo kusanda kubulawa umnumzana Langelihle Dube waganyulwa ngamabhemba emzini wakhe ngabantu bachatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU PF. Ababili laba bebesaziwa kakhulu ezigabeni zabo njengabantu abafuna kube lenguquko kwezembusazwe kwele Zimbabwe. Kucatshangelwa ukuba babulewe ngabalandeli bebandla elibusayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi u-Ali ucatshangelwa ukuba wabulawa ngu-Pius Jamba wayezendana laye. Kuthi-ke uDube ubulewe yizigebengu. UDube ubekwa namuhla. Umndeni ka-Ali uthi isidumbu esitholakale izolo eNyatsime ngesikankosikazi Ali. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana efihlela Ncube uthi kwethusa okwehlele ababili laba ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende. Kusuka ngesikhathi seGugura Wundi khona benyamalalisa abantu, kubulawa abantu, batholakale beyizidumbu belahliwe nje. Ngakho ke nxa kulokhe kubonakala kunjengedada, kukhala njengedada, kuhamba njengedada, kuyabe kulidada phela lelo. Yingakho ke kulula ukuthi abantu bacabangele ukuthi uhulumende nguye owenze lesi sehlakalo, ngokuba nguye esimazi ngakhona lokho, ikakhulu kulabo abakhuthalele ukuletha inguquko ukuze kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Fuzayo okukhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Okuthiwo libandla lamayelo ukuthi abe bandla elingabe libusa yile lingabe lathatha umsekelo wabo, kungabe kuliqiniso? Ngoba leli bandla mbona ngazathi liqede abantu, so embalini yalo ukuthi liyaqeda. So mbona ngazathi akukho okungasenza singabi leqiniso lokuthi yilo. As long as uhulumende engakenzi anything ezenza sikhole ukuthi ayisiwo, sizabe sikhole ukuthi yiyo.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyethusa okwehlele unkosikazi Ali Lodube.
Sibamba umlomo wangaphansi njalo siyamangala ukuthi iZimbabwe sidleni ngenxa yokuthi sibona ngani impilo zabantu seziphonguphathwa mahlayana. Amami sebefuna ukubulala abantu bonke, bazabusa amangcwaba na? Namhlanje sesikhala siyalila uMo Blessing, bamthwala, bambopha, bambulala, bayamcwilisa emanzini. Sithi siyadinga amapholisa athi zinzani sizalitshela bakhuluma abakuthandayo bathi uthathwe yi-boyfriend yakhe. Namhlanje ipolisi elikhulu isikhulumeni sepolisa ubaba uPaul Nyathi sesethusela imuli ikaBlessing bona bekhala. Sibona ngani luhlazo njalo kuzakwenza iZimbabwe ibuyele emuva kakhulu kwezenotho lokuhlalisana kwabantu jikelele emhlabeni wonke.
UMnumzana Sembama Vaza okubandla leZANU-PF uthi amapolisa akhuluma iqiniso ngakho ke abezombangazwe basenga ezimithiyo.
MoBlessing, the evidence had shown that she was taken from a pub where she was. People saw that it was a fight between herself and the boyfriend or the ex-boyfriend. This has nothing to do with politics. It is very surprising that CCC are taking advantage of this death and making it look like a political death. The boyfriend could have been a member of ZANU-PF, but he was not doing what he was doing for ZANU-PF. Again, you must realize that the boyfriend is a member of the Catholic Church. Are we then going to say the Catholics are killing people?
Siyakwazi ukuthi uMoblessing ubulewe umuntu ocatshangelwa ukuthi wayethandana laye. Njalo sisibonile amapolisa ukuthi aphenya lolu daba. Kumele sibalalele khonokho abakukhulumayo. Hathi ukuthi sizwe amapoliticians esekhuluma okungaqedakaliyo.
And again, Mlawayo was murdered. The evidence shows that he was murdered by the criminals. And one thing we must understand in both of them, they are not very senior in the CCC. They have no significance. There is no reason for them to be killed by anybody because their death does not change anything in CCC.
Banengi abantu abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lebandla elibusayo kusukela ngomnyaka ka 1983. Abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 babulawa iGugulawundi eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983. Abanye baphoselwa emigodini bephila bafela khona. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo yesinkwa, impuphu, lamafutha okupheka sokusenza iningi labantu lithenge imbambayila, indumba lokudla amagwadla ukuze lifake okuya ethunjini. Iningi lithi seliphila nzima. Kubika uEza Chisa Sibanda, West Studio 7.
Ezitolo eziningi isinkwa sesibiza amadola eZimbabwe angamakhulu ayisikhombisa lanhlanu, 750 RTGs, kumbe ke US$1.60. Lokhu kukhomba ukuthi sikhuphuke ngesilinganiso esingamakhulu amathathu ekhulwini, 300%. Abantu abaningi bathi sebephila nzima ngoba imbambayila lokunye lokhu sokubiza imali ephezulu. Ugogo Mamhlanga wethulwe intengo yesinkwa wathola le mbambayila layo isidula.
Izinto sezidula. Ukuthi sizaphephela ngapha kasikwazi. Ngabe sivela dingi isinkwa isinkwa siyadula imali akhona ngekwanisi. Ande mbambayileni imbambayela lazo uthengiswa zimbili. Uthiwe dula. So ukuthi sizaphephela ngapha kulo mhlaba kasikwazi. Ukuthi izinto zize zilunge ukuze lathi sikwanise ukuthi sithenge. Ukuthi sizabulawa yindlala.
Umnumzana Sipho Dlodlo bezama ukuthenga isinkwa lempuphu esitolo waxoxwa intengo ekhuphukileyo.
Izitolo zonke izinto zikhwelile, even nange-forex yakhona zikhwelile. Angazi uhamba njani, hlambe khonapho kunzima, angazi ukuthi uhamba njani.
Uyathenga ngani ukudla?
Eyi, ukudla ukuze kuthengwe kwakhona, eyi, sase kunzima. Ngazama ukuthi kuthenge ngani nale imali ekhona, but akuyihlanganisa kwakhona kunzima.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla kwenza iningi litshona ngendlala. Uyakhala uNkosazana Melinda Ndlovu.
Hayi, mina vela kumphathi ngoba sesidla kanye ngelanga, konke nje akusahlangani. Intazimanga ngesimba. Imuli sokunzima. Sokunzima sibili ukuthi siyinakekele ngoba ubamba ngapha ubamba la ngapha, hayi akuhlangani. Akuhlangani kahle sibili. Kune inkosi.
Le ntandane azazi siyophila ngani. Obri Dube ntandane kule minyaka elithumi lasikhombisa 17.
Lapha ngiyathengisa etown. Nde 17 years. Sina kathiwa ngabazali la. Siba ngu-3 ndabana wabama abandilandelayo. Izinto ziyadula lapha kunzima. Sihlakanyela ngoba siyavukela, ngiyavukela ngokuthi ngiyezama ukuthi ngibone ukuthi ngiyenza ngokuthengisa ethawini.
Abezitolo ezinkulu bathi kugugudeka kwemali eZimbabwe yikho kwenza bakhuphule intengo yempahla njalo bayithengise ngedola leMelika. UNkosazana Peggy Manyasha osebenzela esinye sezitolo ezinkulu koBulawayo uthi bakhuphula intengo yempahla yonke nsuku zonke.
Izinto sezikhona ngebhondi wonke leyo. Wakhangela ngelasi 2.1 ngahale uthi 2.875. Izinto sezikhona ngebhondi wonke leyo. Amathili alalo so ngoba abantu esingabala manje akunabantu esitolo vele ikhulu akunamuntu esitolo. Uyakubhajetheka ngakanani ngoba kukhwela everyday vele ngeke ubhajethe.
Umnumzana uNesidube umphilidlalo wenhlanganiso ye-MLA abahlali bedolobha lakobulawayo eyobulawayo United Residents Association Bura uthi bacela uhulumende angenele ukwenzela ukumisa ukukhuphuka kwentengo yokudla.
Luhlupho lokukhwela kwezinto esithi thina ngama-basic commodities onjengabompuphu, osinkwa, ochukela, amafutha, oil, osepa. Ama-prices lasebhonga kuhlale kukhwela suku zonke lokhwana sokusenza ukuthi abantu kabasenelisi ukuthi bathole lezi zinto.
Intengo yokudla ikhuphuka maviki wonke kwele Zimbabwe. Bakhala zimathonsi abantu, kukanti iningi seliphila ngamagwadlana embambayila. Njalo lidla kanye ngosuku. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ikhamula mungezo.
Amalunga ebandla lezaphu eSouth Africa namhla athe gwaqa eBoysens Hotel eJohannesburg ekhumbula impilo kaMoyi owayengumkhokheli webandla leli uNomzana Dumiso Dabengwa uthi uzokhumala usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Viva Dumiso Dabengwa, viva!
Viva!
Laba ngababengabalweli bempi yenkululeko uViolet Zipa abebehaya amahubo abakhumbuza umkhokheli wabo uDabengwa. OkaDabengwa ubhubhe eminyakeni emithathu edluleyo mhlazi ku-23 iNkwenkwezi. Izikhulumi zonke zethu le nkulumo kulumbuthano bezimchaza njengenkokheli ebinesineke, ilalela, ikhaliphile njalo lamaceba abambekayo okuthuthukisa ilizwe. Owalwa impi yenkululeko uMnumzana James Hawke uthe kuqakatheke kakhulu okwenziwa nguDabengwa ikukhipha izaphu kumanyano wayo leZanu PF.
And he pulled out after realizing that certain aspects of the accord were not fulfilled. Njalo siyathemba lowo wayekhona ukuthi pushing on not only into yama properties but the concept of devolution, which we feel empowers each and every people where it should be carried out.
Ubona ukuhlelwa kwenhlelo zezaphu uMnumzana Andrew Thebe uthe usizi ukuthi ababusayo eZimbabwe sebelahlile inhloso zempi yenkululeko.
Asikhumbuleni ukuthi during armed strike kwakulelwa ukuthi umuntu abantu endlini yami ikwazi ukuvota, endlini yami ibe namalungelo ayikhwala. Izaphu answered the question of land. UDabengwa the pioneers of that. Let's remember ukuthi izaphu is the government in waiting.
Esinye isiphathamandla sezaphu uNkosazana Vuyani Hlazo uthe njengabomama bafuna ukubona isifiso sikaDabengwa sokuthi omama labo baphathe ezikhundleni zikahulumende sigcwaliseka.
Isiphindiselele kakhulu njengabomama, yikho vele kuyitha ama-target, yikho noma kusenzeka ini kulandwa abomama kuqala. Kubuhlungu kakhulu leyo nto and mangikhangela kakhulu ngicabanga ukuthi omama fanele ukuthi siphakame silimele ilizwe lethu singabi ama-soft target, sibonakale ukuthi lathi singabantu.
UNkosazana Thobekile Ncube ophethe ezezimali kulutsha lwezaphu eSouth Africa uthi sekwisikhathi ukuthi izaphu layo ithole ithuba lokubusa.
Umsebenzi phambili because kumanje we are here in South Africa, we have to hide our identities. Sisebenza amaphepha angaso wethu, abantu bahlukunyezwa, babulawa, bagijinyiswa, siyabotshwa. But engifisayo elizweni lakithi ukuthi kube nezindlela zokuthi kutholakale imisebenzi wama-youth sikwazi ukuyasebenza ekhaya.
Loba kunjalo abanye bathi kusasekuningi okuzafuze kwenziwe libandla lezaphu nxa lifuna ukubusa. Lokhu kukuqela kwazakala elizweni lonke ukuba lengatsha ezigabeni zonke zelizwe kanye lokungoba ekhethweni kwamakansila labameli bedale lephalamende. Inkosi yesizwe sikamthwakazi kulelani mzilikazi kalokubhengula laye ubekhona kulo umbuthano. Mesudo 7 Johannesburg, South Africa, ngingothuso Khumalo.
Le History 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti ehlolisisa ukuhlaselwa kwedale leCongress ngozibandlela ngomnyaka ka 2021 ikhangelwe ukuba kusasa iza kothula obunye njalo ubufakazi bokwenzakala ngosuku lolu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kuzahlolisiswa okwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump wayefuna kugenqulwe impumelo yokhetho lukamongameli. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations ithi baningi abantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafela elwandle e-Mediterranean Sea ngesikhathi bezama ukuya emazweni athuthukileyo ngenxa yesimo esibi emazweni abo. Sokusikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sokhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba yinkosi yamaNdebele uNtolelani Lobhengula. Sikhuluma ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Msakazi, ngiyabingelela wena, ngibingelela labalaleli bakho. Msakazi, iMzilikazi Day ingo-10 September 2022 eMhlahlandlela. Abantu babafuna ukuchazela ukuthi iMhlahlandlela isigodlo senkosi uMzilikazi semangweni wematopo uma uphuma usematopo mission. Mhlawumbe ungaba ngo-15 kilometers khona lapho. Kulapho wenzelwa khona 10 September 2022. Bayaqoqana indawana yonke, isadik yonke nje, South Africa, eBotswana, nasekhaya bayaqoqana ukuthi sebelungisa imvunulo, ukuthi lolo suku luzoba lusuku oluhle olukhulu. Abadala labekhaya bayahlanganisa ukuthi kuzahlatshwani, kwini okuzadliwa ngalolo suku ukuze abantu bafike badle basuthe, bahambe bevungula. Msakazi,
yes, ngathi vele kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi.
Umuntu uma engazazi ukuthi ungubani, engazazi ukuthi uyini, engazi ukudabuka kwakhe, uyantula nje emhlabeni. Njalo ke khulu ama-colonialists babe vele befuna ukusilahlisa ubuyithi bethu, ubuzwe bethu. Manje nxa umuntu engazazi ukuthi uyinto bani, uyantula emhlabeni, kuthathwa ngumoya, kufikele umoya umvunguzayele, kufikele umvunguzayele. Kodwa umuntu ozaziyo ukuthi ungubani, kuliNdebele, ungumthwakazi, asikho isizathu umuntu angasipha ukuthi simvimbile ukuthi angabi khona esikhumbuzweni senkosi uMzilikazi onguye umakhi walesi sizwe. Yikho ke ngiyakhuthaza abantu ukuthi ukuzazi, ukuzigqaja ngoba unguwe bakho kubaluleke kakhulu empilweni.
Siyabonga kakhulu baba Khumalo ungadinwa lokusasa. Uhlelo lamhla lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sokhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba yinkosi yamaNdebele uNtolelani Lobhengula. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sile sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyabingelela nazi hlozi inkosi ezithandekileyo ngalolu suku namhlanje. Sibonga ithuba lokuthi sihlangane esibonisana ngokuvuselelwa kwemoya yethu. Sivuselela nje sibonga laso isipho sempilo, ngoba aluba asiphili nabe kasikwenzi lokhu esikwenza njengamanje. Namhlanje ke ngalolu suku sizakhangela ke amazwi esiyakhumbuzana ngawe encwadini yezaga esahluko sesine indima ezimbili amashumi amabili nantathu le ndima yamashumi amabili lane. Sithola amazwi afundeka kanje. phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. 24. Susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe, uzidedisele kude nawe. Bakithi leli lizwi liyezwakala mpela uthi likhuluma ngani, lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho, ngoba inhliziyo yiyona ewunika ukuphila, yiyona eyenza ube nguwe. Masikhangela ke emulini lapha, silandela lamazwi la kuverse 24 athi susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe, uzidedisele kude nawe. Siyibona ukuthi ingxaki, ingxabano, ukufuthelana, ukungazwanani, ukuzondana okuningi kwakhona kusukela enhliziyweni engayisiyo, kusukela ukuthi inhliziyo iyagaya ekugayayo, ithi ngakugaya inhliziyo kube sekuphuma ngomlomo langazo indebe lezi esikhuluma ngazo. Obaba okumele babe ziyinhloko zemizi eyakhiweyo, labo mama labantwana labasakwazi ukugcina inhliziyo zabo. Uyafica ikakhulu ontanga laba batsha ngabakwazi kwesinye isikhathi ukuthi kade vele bangobani bayini ekuphileni kwabo. Ungalalela amazwi akhitshwa yilaba abasakhulayo kwesinye isikhathi, uyamangala mpela ubana lo mntwana kambe usuka egumeni elilabazali. Abakukhulumayo ngemlomo yabo bekhuluma bodwa, kuze kweqelela kwabanye abadala kakhulu kulabo kuhlasimulisa umzimba. Kabasananzeleli, kabanaki ukuthi ubuntu babo buyini, sebekholisa khona ukubukwa ngontanga ngalokhu abakukhipha emlonyeni yabo kusuka enhliziyweni zabo. Eqinisweni, emizini eminingi kulokuphambana kwamazwi aphuma emlonyeni yabantu. Ayisibo ontanga bodwa, sengitsho labadala. Bakhona abantu esibakhangelele ukuthi badala ngokuzalwa ngokweminyaka, esikhangelele ukuthi baziphathe ngendlela engcono. Kodwa ngeqiniso siyavumelana ukuthi indawo ngendawo lapho esihleli khona bakhona abanye abantu abadala ngeminyaka, kodwa ekwenzeni inhliziyo zabo nxa sebekhuluma kuyabonakala ukuthi hayi kabakhulanga, baphambene nje. Hayi, ayisiko ukuthuka umuntu, kodwa sikhuluma into eyiyo esiyibonayo. Kufuneka abantu bagcine inhliziyo zabo ziphuphuma uthando, zigeziswe ngelizwi lenkosi. Phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho. Wena ugcineni? Umlomo wakho ukhulumani lokho okusukela enhliziyweni yakho? Asikhuleke. Thikolungileyo, sicela ubana usinika amandla ukubana phezu kwakho konke esikwenzayo lesiyikho, sigcine inhliziyo zethu ukuze sithole ukuphila ngokuhlalisana kuhle labanye abantu, ukuze sihlamukeleke elisweni lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Kweza batsha uEzra Jesus Banda ukhokha losakhulayo olima ukudla kwenkomo eluhlaza irrigation scheme eCholojo.
Ungubani igama?
Ibizo lami Lesipho Antoinette Moyo. Lami ngomunye osakhulayo kwesilima khona perigation.
Okay. Lapha nga usithi liyalima, ngibona uphakathi kwalokhu kuyingono.
Le ivelvet ukudla kwenkomo ngapha ulabhulabhu.
Eh? Kay velvet?
Eh, le ivelvet le labhulabhu.
Leso mina ilabhulabhu.
Eh.
Kulinywa njani lo?
Lokho uyalima singahlanyela, masihlanyelile lapho sakela wawoma ukuthi sifike ihlanyela. Ngihlanyela khona ngasana kusidobha laphana isiyibekile laphana. Then okunye sakuvuna kusasemanzi sakubeka laphana sakuwomisa. Sokusele ukuthi kugaye.
Likuganga?
Abasincedisayo babe sithi bazasilethela isigayo sokugaya ukudla lokhwayo. Besifakile laphana ngaphandle sabe sokugayela khona.
Ivelvet le ihlanyela lethatha ngale.
Ivelvet le sayihlanyelayo sayincediswa ngabantu ukuthi ayikulisa.
Aba habla bat.
Aba bizotwa ikulisa, wabuya kuna lapa bati ikulisa, watuwa kumwe chisama youth. Labo mama, basile sinikisha nyelele.
Ama youth apatege lapa mangaye?
Ama youth apatege lapa siwa nengi, ila inyonke, abantwana abangani wakuna lapa. Silima nje lati lapa sumwe chisama batala.
So lapa lezandi, sila tulano uti nilimiranji?
Awa chesi za lima, ula pula pulo, asika mchengisi. Nilimi ile samvuna zambeka lapha nemthunzini ukuthi awome kahle. Zamenza wabambana ukuthi awome kahle ngahlukana. Sase sichiya lalo ensanyelo lapho somuntu sasidobha insanyelo lapho nasiyomi ukuthi sibe lesanyelo sala.
Eh, ama youth lapha akwazi bangayi.
Hayi ukuthi siwangani
sibani. Eh, wenu yini yakho ngulida ngona.
Hayi angisoyida ngobanye omnye wabo nje.
Okay, alila inkokheli lifunga ukuhlangana lo.
Ukhona ngikholwane.
Okay, ubaba.
Hayi, ubaba.
Ubaba.
Eh.
Omunye ulikhokhelayo.
Mm.
So lapha kungani bengathondi ilime lezithelo zempida lamandlo konke lokho. Bathi kuyini ilima lokho?
Akuze silime lokho lespace singaka sishota amapipe. Amapipe silamapipe abalijwana. So masilima silima masethelela siyamelelana omunye qale thelele omunye sethelela sokuthi silime indawo enkulu. Sikwanisele ukuthi silima amatamatisi lokunye isihlahla ngapha sabe singasakwanisa ukuthi sithelezele kahle.
So ufisa ukulima into eziningi wena?
Eh,
namayouth iqina ngala.
Amayouth amayouth ayebasikhekelanga sasikhekhe sama ngalapha ukuthi amanzi athelela la amapipe.
Wo amapipe mafitshane.
Eh, mafitshane la ngapha kuqinile le afizile.
So lapha utsho ukuthi okwehlulayo lapha ukuthi impompiso zingikhoyo.
Eh, impompi lamapipe ngoba vele ziphelela la sichubhela la amapipe isiyali amapipe akhona amafitshane siphelela kona ukuthelezela wona.
Siyabonga kakhulu ezothisa sibanda ungajini lokusasa. Wezemidlalo intethelo yezindaba yethu uJoseph Njanzi usethulela okwenzakala kuBulawayo elizweni lokhu ejikelele.
Ophethe isikhundla sikamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uGift Banda uthi kudingakala ukudonsa kanye kanye ukuze ilizwe leZimbabwe libuyele libe yingxenye yemuli yeFIFA. Ekhuluma emhlanganweni awubiza ngolwesihlanu esigodlweni eHarare, uBanda uthe kumele inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni zisebenzisane ukuze umdlalo lo uvuselelwe.
Yes, there are divisions in football, but
ukungaboni ngaso linye kukhona emdlalweni wenguqu, kodwa mina le board yami asilandanga uzokhetha abantu kumbe ukuphindisela. Kodwa sandi uzothuthukisa umdlalo wenguqu, sizavumelana sonke ukuthi abadlali beqembu elithile bengabe bengayisibo bangani kodwa bengavela bevunule amagawusi afana nayo kumele badlale ngokuzwanana ukuze benqobe. Ngalokho ke ngithi bonke labo abangabhemisani lathi sabasondele ukuze sibambisane sidonse kanye kanye.
UBanda ukhethe izinkokheli zomdlalo wenguqu ukuba akhokhele inhlanganiso yeZimbabwe Football Association njalo uthethe isikhundla sikaFelton Kamambo obenguye umongameli weZifa kusithi yena uBanda ubengumsekeli wakhe kodwa ubesevalelwe phandle sethiswa icala elokukhetha abaqeqeshi abatsha beqembu lesizwe engelamvumo. UBanda utholakale ngelacala kodwa inkokheli kaKamambo iqhubekele phambili imvalele phandle. Kuthe ke uKamambo labanye bakhe ababalisa uFilimon Machana kanye noBrighton Malandule sebemise umsebenzi, amakhansila enhlanganiso yeZifa asekhetha uBanda ukuba abebambe isikhundla sikamongameli. Ekhuluma ngolwesihlanu uBanda uthe imizamo yokuvuselela umdlalo elizweni ivele isiqalile njalo bazaqhatha umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe.
We will sit down with them.
Sizahlala phansi labanye bami sixoxe ngodaba olokuba siqhathe umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe. Mina ngokwami ngingathakazelela ukuba kube ngumuntu oyisizalwane sakuleli ngoba akusiloqiniso ukuba labo abavela phandle yibo kuphela abawazi umsebenzi.
Umnikazi weqembu labasakhulayo le Golden White uKotonyati uthi bekungaba ngcono ngabe kulungiswa inhlelo zabasakhulayo kulokuba kuqhatshwe umqeqeshi weqembu lesizwe.
Kasikezwa kakhulu ekhuluma nge-developmental side i-junior league ngoba yiyo inhlanyelo yakusasa. Eyesithembile ukuthi sizathengisa emazweni. Nxa kungela inhlanyelo amboni sizavuna.
Ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZifa ekhokhelwa nguKamambo. Kulezi nsuku amanye amazwe awezwekazi lase-Africa aphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi owe-Africa Cup of Nations kodwa eleZimbabwe lona kalidlali. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi namhlanje inqotshwe nge 21 runs ngile Afghanistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe 2020 oqhutshelwe eHarare namhlanje emini. Impumelelo namhlanje yitsho ukuba iqembu le Afghanistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano ohlobo lwe 2020 njengoba linqobe la kumdlalo wokuqala ngomgqibelo ngama wickets ayisithupha. Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina ukhona ngolwesibili enkundleni yeHarare Sports Club. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Kukhona lapha uthelezo lamhlanje. Oliver Lisayo, Mukhetsi.